Vashaura nevaturuve na umu harare nasi, vangarifu mevata avasku fara nekutekeshera kwa wano tukwaita uori munyika. Nokudaro avasku zure geza kuratidzira nekuda kwekukwira kurukuramba kuchiita uwandu wevanhu vabatwa neCOVID-19. Vashiti vachatora matano ekuti vacharatidzira musi uyu, vatevedzere zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vange vakatara mukana kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Taneta nehuori huori hwauraya nyika yedu yeZimbabwe. Huyai mumigwagwa. Tiratidzire kuti hatidi taneta zvecorruption, taneta nehuori hwauraya nyika yedu. Saka vana veZimbabwe vari kuungana, vari kuuya pamwe chete kuti varatidzire nenyaya yehuori muZimbabwe. Isusu tiri kuti aiwazve nekuda kwekuti tine nyaya yeCovid, isusuwo vanhu vanoratidzira vachange vakapfeke mamasiki avo, vanhu vanoratidzira vachange vane mahand sanitizer avo, vanhu vanoratidza vanenge vachiita chokwadi chekuti vari kumende nedistance iya inonzi social distancing, yekuti haunyanyi kuende pedyo nemunhu ari pamberi pako kana ari kumashure kwako.
Vangari Vhume vati vose vari kuita zveuori muhurumende vanofanira kusiya basa, uye vati havasi kuzobuda mumigwagwa kudzamara zvavari kuda zvaitika.
Kana kuri kuti ndo musoro weho wakaora ukatadza kugadzisa corruption, vana veZimbabwe vari kungoti aiwa vari kutadza kugadzisa nyaya yehuori ndiwo ngavaende. Saka kana kuri kuti vanhu vamunangagwa vari kutadza bhando zviri kureva vana veZimbabwe, nokuti vana veZimbabwe vari kutaneta nehuori takangohutarisa huori, hapana chiri kuinzwa. Saka vanhu vari kuti aiwa taneta. Saka kana kuri kuti ndo vamunangagwa vari kuchengetedza huori, kana vana veZimbabwe vakati aiwa kana matadza imimi, you can resign.
Vangari Vhume vati vakazivisa mapurisa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira uhwu, asi hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapounyati kutinzwe divi ravo sezvo vati vanga vakabatikana. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vati sebato havasi kuzopeta maoko, vachisiya Vangari Vhume nevamwe vavo vachiratidzira musi wa31 Chikunguru.
Hatirambi takanyarara takadhara tichiona vanhu vachirangana kupaza mutemo kana kuvhiringidza runyararo munyika yeZimbabwe. Hatitenderi zvakaita saizvozvo seZANU PF. Musi wa31 July hapana chinoitika. As long as ZANU PF ichiri mumasimba sezvazvichava, hakuna zvinoitika musi wa31 July. Corruption hairwiswi nokumhanya nokukonzeresa mhirizhonga mumastreets. Zviri kuitwa nehurumende ndo zvatichatevedzera. Zvokusungwa kwevanhu vose zvisinei nekuti vanobva kumapato akaita sei. Ndofunga munotendera kuti iko zvino tine maministers vari kusungwa nemamwe ari kudzingwa basa, nevamwe vanga vari maministers vakatosungwa vava kumajere, nevamwe vane nyaya dzavo dziri kukoti vakada sanawo bhadhaya mwoyo vanga vari gurukota rezveutano. Izvozvo zvinokutaridzai kuti corruption inorwiswa nenzira yatingati tactically, kwete zvokuti vanhu vanoti vakamanya mumastreet vachikonzeresa mhirizhonga munguva ino yelockdown yeCOVID-19 vofunga kuti vari kurwisa corruption. Haisva, hakuna zvakadaro.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClarice Maduku, avo vanoshanda nesangano rePlatform for Youth Development in Zimbabwe, vati Vangari Vhume nevamwe vavo vane chikonzero chakadzama chekuratidzira.
Sekuona kwangu zviripo zvakawanda zvinofanira kuti vanhu vange vachibuda vachinoratidzira, sekuti nyika ino yakazara corruption and economy yedu haitamira zvakanaka. Vari kutungamira nyika yedu vataridza kuti vatadza, asi maZimbabweans ane kakurwadza katinoita. Nekuti panguva yatiri inei pane zvinhu zvakati wandei zvinokwanisa kunge zvichishandiswa nemaZimbabweans kutadza kubuda, nekuti tiri kutaura nyaya yechirwere cheCovid chakuramba chichisimuka, zvekuti mataurirwo azviri kuti vakawanda vanenge vakutya kuzobuda, nekuti vanenge vachitarisawo nyaya dzeupenyu hwavo. Totarisazve nyaya yekuti masoja edu muZimbabwe muno nevanoita zvemutemo vane zvavatoita zvatinotarisa pahistori yedu kubva pakatanga August 1 gore rapedza maelections apa, nezvinenge zvichingoti kana pachinzi panenge paine ratidziro.
Kuratidzira kuri kuda kuitwa neJuly 31st Movement kunouya panguva iyo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuita chamuramba mhuru, uku mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vachatora matanho matsva zvichitevera kufa kuri kuramba kuchiita vanhu nechirwere ichi. Pakuratidzirwa kwakaitwa gore rapera pakafa vanhu vakawanda mushure mekupfurwa nemasoja, vamwe vakakuvara uye vamwe vakasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.